United States government.
Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 29 zvita 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vokurudzirwa kungwarira mafashamu ayo anouraya vanhu akatouraya vanhu makumi mashanu nemumwe kubva zvatanga kunaya. Sangano rePTUZ rinoti varayiridzi zviuru zvishanu vari kupinzwa basa nehurumende asi havana zvakawanda zvavanobatsira muzvikoro. America yoenderera mberi ichibatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano revagari veHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti vari kutyira kuti vamwe vanhu zvikuru vari munzvimbo dzakaita seBudiriro vanogona kuwirwa nemidhuri iyo iri kupinda mvura yakawanda sezvo kuine mafashamu. Vanoona nezvenjodzi veCivil Protection Unit kana kuti CPU vanoti vanhu makumi mashanu nemumwe vafa munjodzi dzakasiyana-siyana dziri kukonzerwa nekunaya zvakanyanya kwemvura. Vezvemamiriro ekunze veMet Department vakayambira kuti svondo rino kusvika mangwana kunenge kuchinaya mvura yakawanda munzvimbo zhinji dzenyika kunyanya muHarare, Midlands, Cholocho, Binga, Ngulumani, Ngeta neCowdery Park. Idzi nzvimbo dzagara dziine dambudziko remafashamu emvura. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaShumba akatanga nekuvabvunza mamiriro akaita zvinhu muHarare.
Mvura yawe kunaya zvinofadza zvekuti vanhu vazhinji vakanga vakatarisira kuti mvura inaye, asi kunaya kuri kuita mvura kwabva kwaunzawo mamwe matambudziko mukati meguta reHarare.
Matambudziko apa yavashumba?
Matambudziko anosanganisira kukukurwa kwemigwagwa zvinoyedzera makomba ari mumigwagwa yakatofa kare. Zviri kuita zvakare kuti tsvina dzinenge dziri dzakaungana munzira umu dziri kuuya dzichiunganidzwa mumadrainage. Madrainage obva ayedzera kuvhara. Izvi zvinoita kuti migwagwa inyanye kuchereka yoita makoronga. Tiri kuona zvakare dambudziko rekuti kuri kuita masuweji. Mvura ikange yati nayei iri kukukura masuweji iwayo zvonopinda mukati menzizi dzinoenda kunopinda muna Chiwero. Dzimwe nguva tsvina idzodzo dziri kuenda kunobatana nemvura inomwiwa nevagari yemuzvimigodhi zvisina kudzika. Tiri kuona zvakare rimwe dambudziko rekuti pakuri kunyanya kunaya kune vagari vakadzimba mumawetlands, matingati mumatoro, mumabani.
Zvii zviri kuitika munzvimbo dzakadai?
Tanga tichitenderera mukati menzvimbo yeBudiriro. Zvinorwadza, zvinosiririsa kuti tine vagari vakatopiwa pekugara mumabani. Budiriro 4, Budiriro 5, Budiriro 2, muBudiriro 3. Ukatarisa dzimba dziri kuzara mvura, mafoundation ari kuratidza kuti ari kuwandirwa nemvura. zvekuti dzimba midhuri inenge ichiita zvekudhirika yakajenga kuratidza kuti mvura iri kufamba nemukati memidhuri.
Zvine dambudziko reizvi vashumba.
Mukufamba kwenguva midhuri iyoyo yedzimba ichadonhera vanhu. Vanhu vachigona kutofira vari mudzimba dzavo, rinozove dambudziko guru. Tiri kuona kuti munzvimbo zhinji dzakagariswa vanhu pasina kugadzirwa migwagwa, nzvimbo idzodzo hadzichafambiki. Motokari hadzigoni kufamba. Vanhu chaivo kuti vafambe munzvimbo idzodzo munenge muine makomba ekuti munhu anogona kutotsvedza akanyura akatokwara. Saka tiri kuona kuti kunyangwe mvura vanhu vanga vakaitarisira zvikuru uye iri kunaya zvekunaya chaizvo, asi zviri kuita kuti kusare kuine vamwe vari kuchema vasina pekugara.
Mukuru werimwe sangano revagari veHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vanoti varairidzi vatsva zviuru zvishanu vari kuda kupinzwa basa nehurumende havana zvakawanda zvavanogona kubatsira mukuderedza basa riri kuitwa nevarairidzi pari zvino. Vanotiwo varairidzi vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa. Vachitaura nedepanhau reHerald, gurukota rezvedzidzo vatorerai mwoyo vanoti mugore ra2024 vachapinza basa vadzidzisi zviuru zvishanu chete uye havana mari yekutora vamwe. Hurumende inoti pari zvino mudzidzisi mumwe chete anodzidzisa vana 45, 1:45, asi chinangwa chayo ndechekuti mudzidzisi mumwe chete ave nevana 35 kana kuti 1:35. Asi Dr. Zhou vanoti vamwe varairidzi vane vana vakawanda kudarika zviri kutaurwa nehurumende. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Kuwedzera varairidzi 5,000 panodiwa varairidzi 50,000 chikamu chishomanana chinopa kuti chisagadzirisa dambudziko remuzvikoro. Dambudziko remuzvikoro ndekuti varairidzi vakaremerwa nevana vavanodzidzisa.
Vanenge vari vangani?
Tine varairidzi vanodzidzisa vana vanosvika kuma 84, vamwe kuma 107. Zvinova vana vakanyanyisa kuwanda zvikuru kwazvo zvokuti zvinokurira kumusoro setsvimbo zvichizvimbira varairidzi vachitadza kuticha vana vavo mune zvakanaka. Chatinoda ndechekuti muzvikoro muite muchechetere mvura yegove. Varairidzi 50,000 vakashota muzvikoro vopinda muzvikoro umu kuti zvinhu zviendeke uye basa riitwe mune zvakanaka. Saka hatifari sesangano ravarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuti 5,000 chete ndo varairidzi vachange vachizorikrutwa. Isu tine shortage yakakura kudaro. Saka ndinoona sokuti ministry pamwe chete negovernment vari kuita dambe.
Sei muchidaro?
Vana vadiki ndiwo musimboti webudiriro mune ramangwana. Saka ndiyo best investment yenyika. Saka tatifanira kuinvesta muquality public education nekuona kuti varairidzi 50,000 vari deficit vava muzvikoro. Chechipiri, mari dzinotambirwa navarairidzi anongori mashangura pasi.
Zvii zvamurikurudzira kuti zviitwe?
Zvinhu zvanga zvakanaka kuti zvikoro zvisati zvavhura kana kuti kotoro re2024 rokutanga risati ratanga, mari dzavarairidzi dzopamidzirwa dzovawo dzine nduramo kana dzosvika pa 540 basic salary. zvinga apawo kuti varairidzi vaite manyu kunyuku vozivawo kuti basa ravanonotanga vanenge vachitambira marini asi dambudziko guru zvisinei netsamba dzatakanyora tikatadza kureviewa kotoro rekupedzisira because taifanira kuita makotary review hapana kuzoita kotary review pasati papawa bonus mugore rino ra2023 tichizoita futi review muna January varayiridzi votanga basa vachiziva kuti mari yavanenge vachitambira inenge yakadini.
Izvi zvinorevei Dr. Zhou mungatsanangura here?
Izvezvi pari zvino hapana murayiridzi anoziva kuti mari yacho ichange yakadini. Chatinongoziva ndechokuti i300 yakanzi yanga iri allowance yavo basic salary. Saka mari iyi ishoma zvikuru nokuti tenge tichidawo kuti mari inotambirwa nomurayiridzi ingewo ichikontribhuta kupension inozochengeta murayiridzi aretire ba.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chirongwa chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief, kana kuti PEPFAR, chakatangwa nevaimbove mutungamiri weAmerica vaGeorge W. Bush, chinonzi chabatsira zvakanyanya kurwisa HIV and AIDS munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanotaura vakamirira muzinda weAmerica muHarare kana kuti Public Affairs Officer Valerie Socha vanoti pasi pechirongwa chePepfa Zimbabwe yawana mari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 billion United States dollars kubatsira Zimbabwe kurwisa HIV and AIDS kubva muna 2006 izvo zvabatsira vanhu vakawanda.
The US government has invested over 1.7 billion US dollars in Zimbabwe since 2006 to strengthen and health systems and support people living with HIV, helping Zimbabweans live longer and healthier lives.
Hurumende yeAmerica yaisa mari inodarika 1.7 billion yemadhora ekuAmerica muZimbabwe kubvira muna 2006 kusimbisa nyaya yehutano uye kubatsira vanorarama neutachiona weHIV. Izvi zvabatsira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirarame makore akawanda uye ane hutano.
Vatizve,
of the 1.3 million Zimbabweans living with HIV, more than 1.2 million are now on life-saving HIV treatment thanks to PEPFAR and support from other donors. Amazingly, 97% of those on treatment have also achieved viral suppression, meaning they can no longer transmit the virus to their partners if they continue to take their treatment.
Pavanhu 1.3 million munyika vari kurarama neHIV, vanhu vanodarika 1.2 million vave pamushonga weantiretroviral therapy nekuda kwerubatsiro rwePepfa nevamwe vabatsiri. Uyewo zvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana zveavo vari pamushonga vave neviral suppression kureva kuti havachatapuriri utachiona kune vanosangana navo pabonde vakaramba vachitora mishonga yavo nekudzikisa ukasha weutachiona uhu.
Vachitaura pamusangano vakaita nevatori venhau padande mutande rezoom vanoona nezvezvirongwa zvokuchengetedza utano muAmerica kusanganisira kurwisa HIV and AIDS kana kuti US Global AIDS Coordinator and Senior Bureau Official for Global Health Security and Diplomacy Dr. John Gengasong vakatiwo pakatanga chirongwa chePepfa ichi muna 2003 danda reHIV and AIDS raive raparadza upenyu zvakanyanya kunyanya kunyika dzichiri kubudirira. Asi vati kuburikidza nehomwe yakatangwa navabhushi zvinhu zvashanduka munyaya dzeHIV and AIDS.
This bold decision by President Bush, 20 years of bipartisan support from Congress and the generosity of the American people resulted in over 25 million lives saved, including more than 5.5 million babies who have been born HIV free because of PEPFAR.
Chirongwa ichi chakatangwa navaBush uye vachitsigirwa neCongress chararamisa vanhu vanodarika 25 million kusanganisira vana vanodarika 5.5 million vazvarwa vasina utachiona weHIV neAIDS nekuda kwePEPFAR.
Vakati donzo neshuviro yehurumende yeAmerica kuona kuti homwe yePEPFAR yazadzikisa chiga chekupedza denda reHIV and AIDS muna 2030. Vatione kuda kwezvirongwa zviri kuitwa pasi pePEPFAR kune dzimwe nyika dzemuAfrica. Donzo rakatarwa neUNAIDS rekuti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvizive pazvimire pachirwere ichi mushure mekuvhenekwa, uye kuti zvikamu zvimwe chete zvozviwane mushonga nekudzikisa ukasha wechirwere ichi panosvika gore ra2030 rava pedyo nekuzadzikiswa. Zvirongwa zvePEPFAR munyika zvinosanganisira kubatsiridza kuti vanhu vaongorore ropa pachena, kuongorora chirwere chegomarara remuromo wechibereko icho chinobata vanorarama neutachiona, kunyanya kuongorora vane utachiona weHIV and AIDS kuti une uturu hwakadi kana kuti viral load testing nezvimwewo. Ndakamera Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Pa studio makadi zvenyu vashamarari, yatinofara chaizvo. Ndofunga makava ne Christmas yakanaka. Ndatoda kutaurawo kuvanhu vekumatebeland nemidlands kuti regai kubatiwa kumeso nemurume uyu anonzi Munangagwa. Ndiye aiva musori mukuru wegukura hundi. Asanyepere kuti hanzi brigade we6 brigade ndiwo aizviita. Aiwa, ndiye zvinotonyadzisa zvaari kuita izvi. Zvinotonyadzisa kuti hanzi atengera masabhuku, zvikwanisiro, makombiyuta. Tine nherera dzisingaendi kuchikoro, tine nherera dzisiri kutombodzidza, dziri kushaya zvikwanisiro. Nasotiudza kuti ari kumutsiridza gukura hundi, ari kutengera masabhuku makombiyuta. Sabhuku vanoziva chiine kombiyuta. Ava baba ava vanonzi Munangagwa vakoniwa shemu, vakoniwa Zimbabwe, mataikoniwa. Zvonyadzisa zvamurauta zvegukura hundi. Imi murimi maiva murongi.
Mangwanani, mangwanani vahwande nevose vakateerera Studio 7 kwadzino dzamangwanani ano. Ndinoda kupinda pashoko rachitaurwa nava mahembe kuti nyika dzekumavirira idzi dziri kuda kudzoka kuZimbabwe. Ndinoona kuti chinganguva chokwadi choti nyika dzekumavirira dzava kuda kudzoka kuZimbabwe, nekuti zvava kuitika kuZANUPF zvinhu zvinoratidza zvoga kuti ZANUPF haichina nguva tinayo. ZANUPF yava kuda ingoma yava kuririsa kuda kudambuka, haichazivi zvokuita. Saka ingoma yava kudambuka vekumavirira vanovona, and vane nguva yavanogona kutarira vachiona kuti kusvika pakadai panenge padai, kusvika pakadai panenge padai. And zvingava chaizvo zvinenge zvichidobetsera Zimbabwe kuti nyangwe yava kutogwavo neimwe pati inenge ichiziva kuti Zimbabwe inenge iri nani dhani pokuti irambe ichingova neZANUPF. ZANUPF yakonewa zveZimbabwe zvachose. Ndatenda vakateerera Studio 7.
Makadi anotani vakawanda pastudio 7 naiye kutaurwa kuti hanzi kunopa madzishe makombiyuta kutatsvaka zvakaitika kumidlandsi. Tiwaste your time. Ndini ndinenge ndapa, ndobva ndatoda kunotsvaka mbavha yacho. Hazvire vechiyo kwazviri pachina zvokuti ngaangobatwa abatwe. Kana abatwa ovharikwa mukati zvatopera, ndiye munhu akonzesa kukura hunde.
Makadini vanashanduko, makadini vana veZimbabwe. Ndoda kungotaurawo maonero angu maererano nezviri kuitika zvekunze chikoro mahara gore rinouya. Mafungiro angu ndeyekuti vamunangagwa vari kutoziva kuti obviously is going to be fresh elections in Zimbabwe, so vaakutotanga kukampeina manje. Muchatozva, I think ndomafungiro angu, vatotanga kukampeina kuitira kuti panozoitwa mafresh elections vanenge vane chekutaura kuti but look, I give you fresh elections. Like it's I'm going to make calls towards elections, don't start fresh elections. So my elections are going to now start again, which means I'm not going to it, you know.
Mangwanani. Don't know how to go. Tarwadziwa. So I'm going to go. Sure, I'm going to uchibadala school fees, utenga majuzi, utenga boots, utenga ni choko shua, utenga ni choko. Umende liyatu wadzisa shemu, wabereguar wadziwa. Izuese zwaru kupeza simba, shungo di kukura unende rupenga. Mbanani, 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 tarono kakuya uu, tazungu somasu. Udiyo, tarwadziwa, tarwadziwa sobereka apaka ipa. Shua kuti wanaonu tzidza, mchibadara school fees, utenga majuzi, utenga boots, utenga ni choko shua, utenga ni choko. Umende liyatu wadzisa shemu, wabereguwa rwadziwa. Izuese zwaru kupeza simba, shungo di kukura unende rupenga.
Inindura ngu taurapa nyaya iyo kui kutuma masabu kukuno. Tivatrake nyaya ya kaitika. Kutipana asinga ziwe, kuti get ndo yakaenda, ikanohura ya wanu. Trubi get yaka ngomu kaere, yakati katino nohura ya wanu. Kana tindi yaka itumira kuno iura ya wanu koko. Nya hivyo vese ukuwa na wawo masabu kakapuwa makomputers. Tivatrake nyaya yoyo, wabereki waka urairuwa nyaya wana wawo, waka nguona sabu kwa Afrika pampa pao, sika imu.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei ne Studio 7, isu atina kwa takarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nau ngavaitezve kunyorera kunamba idzodzi kwete kutumira audio.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emu Israel ayo arikuenderera mberi nekubomba muGaza anoti ane urombo nekuuraya kwakaita vanhuwo zvavo nemusi wesvondo panzvimbo inochengetwa vapoteri vemaGaza. Vanoona nezveutano muGaza vanoti vanhu makumi manomwe vakafa pakarwiswa kamba iyi nemauto eIsrael. Israel inoti ndege mbiri dzange dzichida kubhomba varwi veHamas vaive pedyo nekamba iyi ndivo vavaida kuuraya. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vari kukurudzira kuti mutungamiri wenyika yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vatsvage nzira dzekuunza runyararo nadzo. Vanhu vanodarika zviuru zviviri nechimwe chete vafa muGaza uye mauto eIsrael zana nemakumi matanhatu nemanomwe. Hurumende yeDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC iri kuramba zviri kukurudzirwa nevanopikisa zvekuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa svondo rapera dzidzokororwe sezvo dzisina kufambiswa zvakanaka. Hurumende inoti iri kutambira zvinenge zvabuda musarudzo kunyangwe vamwe vatotanga kuratidzira. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinopiwa zviri kuitika muAmerica kuna Blessing Zulu achitipa pamire hurumende ya America pakuchidzana kwayo nehurumende ya Sudan.
Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti mumwedzi mitanhatu yadarika hapana zvinhu zvashanduka zvakanyanya muSouth Sudan munyaya dzezvematongerwo enyika. America inoti kushaya chido chekugadzirisa zvinhu mune zvematongerwo enyika ndizvo zviri kupa kuti zvinhu zvinetse sezvo zvimhingamupinyi zvakakonzera matambudziko mwedzi mitanhatu yadarika zvichiri izvo zviri kunetsa. Amai Thomas Greenfield vanotiwo nyaya yekuti ndiani achavhota, anovhota sei uye kuvhotera ani haisati yaziviswa. Vanoenderera mberi vachiti kuda kupa hurumende iyi mari yekuita sarudzo kuipesvedzera kuita zvinhu zvisina nematuro ose. Amai Thomas Greenfield vanoti South Sudan inofanira kupiwa mari kana chete yavandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika kuchengetedza runyararo nekuremekedza kodzero dzevanhu nekuvawanisa zvekudya. Vanotiwo hurumende yevakafanobata matomu muSouth Sudan ine mari inobva kumafuta ekufambisa dzimotokari kana kuti oil. Vanoti hurumende yeSouth Sudan inofanira kusuma vanhu nezvemashandisiro airi kuita mari yacho. Amai Thomas Greenfield vanoti vari kunedzeka nawo nenyaya yemhirizhonga yakawandisa, umbavha uye kutyorwa kwekodzero dzevanhu veSouth Sudan. Vanoti America yakatemera zvirango Gordon Kowang Biel, Gatlak Nyanghoth naJoseph Mantio Wayang vari kupomerwa mhosva yekubata madzimai nevanasikana chibharo apo pakamboitika mhirizhonga muLea County mudunhu reUnity State. Vanoti zvikwata zvairwisana izvi zvaibata madzimai senhapwa uye kuvabata chibharo senzira yekufadza varwi vavo. Vanoti uhu hutsinye uye varikurudzira mutungamiri wenyika yeSouth Sudan vaSalva Kiir kuti varange vose vakapara mhosva idzi sezvavakavimbisa. Amai Thomas Greenfield vanoti hurumende yeSouth Sudan ine sarudzo yainofanira kuita panyaya yekuti inoda kuzadzikisa here zvayakavimbisa muna 2018 kuti paitwe sarudzo dzakachena mukati megore uye kuti inoda here kushandisa upfumi hwayo kusimudzira upenyu hwevanhu nekurangawo vari kutyora kodzero dzevanhu. America iri kukurudzira South Sudan kuti iite zvinotarisirwa kuitwa kuremekedza zvayakavimbisa. Amai Thomas Greenfield vanoenderawo mberi vachiti makore gumi nemaviri kubva zvayawana kuzvitonga kuzere inguva yakakwana yekuti South Sudan inge yatora gwara idzva. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neSouth Sudan. Maverengerwa neni Blessing Zulu, Studio 7, Washington DC.
Tisati tarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi regai tiku yeuchidzei vatereri kuti mazuva ose muvhuro kusvika chishanu tine chirongwa chelive talk chema minutes makumi matatu chinobuda paterevhizheni nepa radio chamunokwanisa kufona muchipa pfungwa dzenyu. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika nekunze zvakasununguka kuchaya nhare zvichipa pfungwa dzazvo pane zvinenge zvichiitika munyika. Chirongwa ichi chakanangana nekudzidzisa nekupa chaedza kuvateereri panyaya dzakakosha munyika uye tinenge tichitaura nevehurumende vanopikisa nevakazvimirira voga nenyanzvi mune zvakasiyana-siyana. Musakanganwe kuva nesu muchirongwa ichi kubva muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 1800 1830 UTC kubva nenguva dza8 kusvika nenguva dza830 manheru. Chiregai titarise zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vokurudzirwa kungwarira mafashamu emvura ayo atouraya vanhu makumi mashanu nemumwe chete kubva zvatanga kunaya mvura. Sangano rePTUZ rinoti varayiridzi zviuru zvishanu vari kupinzwa basa nehurumende havana zvakawanda zvavanobatsira muzvikoro. America yoenderera mberi ichibatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Dzininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube achikupai chirongwa cheIsindebele.